ipapa kwa manyepo makanga mine sandals manyowani makanga mine hembe nyowani makanga mine maboxer shorts manyowani ndio amuri kutaura kuti chipfeko chemukati akanga akapfekwa ari 12 maunits mupakete rimwe chete munozviziva imimi kuti first lady vagara vachipa vanhu nyika yose zvekupfeka kubva kumasoks kusvika kusutu nebhutsu zvese vanopa ane chipo chekupa vana vavo zvese zvakauya kudanga mvura chitanga kuwadhi yejimbogi nemawadhi ese econstituency zvanga zviri zvinhu zvinyowani zvaitobva mumaplastiki.
Tinozwa kuti mangara kumapurisa pamusoro penyaya iyoyi yakaburitswa neNewsday neZuro zvakamira sei?
Nekuona manyepo iwawo abuda muNewsday zvakatyamadza isusu vakatambidza vanhu nevakatambidzwavo maresidensi zvavagumburisa kwazvo kuti ndinganzi ndakapfeka chomukati chakambopfekwa here. Saka vanhu vangotora pfungwa dzavo kamwe chete neni ndokumva taenda kumapurisa. Saka nyaya yacho yakatarisira kupinda mudzimhosva mangwana.
Saka muri vangani mamhangara kumapurisa?
Vamhangara kumapurisa ezvinezvi vakupfuura 10 vari kutorwa mastatements nemapurisa vachisusumwa kuti munhu anganyore manyepo nezvatakapfeka.
Iye mutori wenhau akanga aripo here pamaigovera mbatya idzi uye makataurawo na here?
Mutori wenhau anga aripo, mutori wenhau watinoziva zvikuru muno mamutare watinofamba naye pese patenge tichiita misangano yedu. Iye anoti ndakanyora statement yangu yakanaka kwazvo zvakafanana nestatement yabudawo nemamapepa even bepa reHerald nhasi. Asi pandakatumira stori yangu kuHarare ndakazoona stori yangu yachinjwa nemaeditors ekuHarare vaakunyora zvinoenderana nepfungwa dzebepa ravo.
Saka mune mukana here wekuti munogona kumuregerera sezvo akuudza idivi rake orenya?
Inini handisini ndakanyanya kutoropodzwa kana kunyanya kutauriwa zvakakanganiswa. Pepa mufananidzo waro pamberi kumabillboards ranga akanyora kuti first lady donate used underwear. Saka mukadzi wemukuru wenyika ndiye anyanya kutoropodzwa nemunyori uyu. Saka kuwithdrawa kwangu kunenge kusina kodzero since nyaya iyi yakanangana nemukadzi wemukuru wenyika ari mutungamiri mukuru kubato rezanopiye kumadzimai.
Iwo amai Mugabe vamhangarawo here nyaya yakumapurisa iyi kuti munge muchizovasiyira nyaya iyi?
Aiwa amai Mugabe tinovamiririra isu, tisi tinotaura chimhangara zvinenge zvaitika nezita ravo. Ndosaka muchiona kumapurisa paya kuvanhu vanounza nyaya vana umbo kumapurisa kuna complainant anoita walking or anofona kana informer anotaurira mapurisa nepanenge paparwa mhosva. Saka mhosva ikaparwa nezita ravo tinongoisa mapepa toti munhu wototungwa. Zvakafanana nekutoropodza mukuru wenyika havatomboendi kunomhangara vanoziva kuti isu tinenge takavamirira.
Tambozwawo kuti panga paita madzimai angaunganawo pakamba yemapurisa vakachengeterwa munyori wenhau uyu vanga vachida kuratidzira here?
Kwete, mapurisa achevedzera kuti vanhu vese vakatambira zvipfeko izvozvo ngavauye titore sematatement nevo vanga vachikatya madza vachida kuripotawo. Saka mapurisa azongotsvaga vashoma pane vanga vaungana semawitness kwaakudzokera zvavo kudzimba.